Mangwanani akanaka tereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuyeuchidzai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya Tsvangirai kuBuhera. Vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenyi nezuro vakatungamira chikwata chenhengo dzebato ravo mukusvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna amai vemutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai kuBuhera. Amai Karenyi vanoti semhuri yeMDC vakaona zvakakosha kuti varangarire amai vemutungamiri wavo yekutanga kuburikidza nekuvapa zvekudya kuti vafare pamwe chete nehama neshamwari dzavo pazororo rino rekisimisi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munoziva vazhinji vanoziva kuti baba Morgan Richard Tsvangirai vakaberekwa nambuya Tsvangirai. Ende mbuya vachiri kuvapenyu. Saka isu sevana veMDC nababa Chamisa nevamwe vese mucherechedzo wedu watinoita pagore rega rega uye nenguva zhinji dzisiri dzeKrismasi chete nedzimwe nguva, kuti isu sevana tinofanira kuramba tichienda padzido redu rakaburisa baba vakaita kuti Zimbabwe ichekechere nezita rekunzi Tsvangirai. Ivavo vanotikoshera nekuti dai vanga vasiripo gogo tainge tadaiwo tisipo isu sevana veMDC, nekuti baba Tsvangirai vakabva mudumbu rambuya Tsvangirai. Saka takaona zvakanaka sevana veMDC kuti aiwazve Krismasi zvoyosvika, regai titsvagire gogo zvokudya nenharaunda yavo nehama dzavo. Varangarirewo kuti vana veMDC vanondirangarira, uye tichicherechedza kutenda kuti kudai ndivo kuita zvese zvatiri kuita izvi is because of mbuya Tsvangirai. Saka sevana veMDC tinogara tichicherechedza izvozvo kuti aiwaka tinokwanisa kudzokera tirambe tichirenda tichinorerera zvinhu zvedu, tichienda tichinokudza gogo vedu kuti isu kana tichidya nawo awanewo kudya, nekuti baba vedu vaTsvangirai ndo ranga riri dangwe ravo.
Izvi makaita sebato here kana kuti makaitawo sedungamuno?
Vajonga, MDC tiri vana vemunhu umwe chete. Zvatinenge taita tinongoita semhuri. EMDC iri kuita zvinhu kuti baba vedu vaTsvangirai kana vasipo, isusu wacho tisu tiri responsible. Kubva kuna president vedu vaChamisa kusvikira kune wese ari kubranch, anenge aita chaita aitira nesu tose. Saka takaita sevana tose seMDC. Zvizhinji zvinoitwa, vamwe vanoendawo vachinoita basa rimwe, vamwe vachienda vachinoita basa rimwe, nekuti basa mukomberanwa. Saka EMDC yakaitira zvinhu izvi kuti gogo vedu varambe vachiwana rufaro nguva zvese.
Mune zvimwe here zvamuri kuita sebato reMDC kubatsira vanoshaya munguva ino yezuro reKrisimusi?
Haiwa, tine zvizhinji. Mukatarisa baba vedu, president vedu Advocate Nelson Chamisa, mukatarisa vari kupa maChristmas goodies kuna ana gogo vachembera, kune vanga vari kutarisa kuBulawayo vakapa vana gogo vachembera, kuna vanga vari kutarisa kuna ana Harare takatotanga vaisa vana gogo Kamisa vaya, ana gogo Chihera nevamwe vazhinji. Saka izvi zviri kugara zvichiitwa naprezidendi wedu kuti varambe vachibatsira, kwete vana gogo vega. Tinaonerera dzakasara zvino shirikadzi dzakazva nekuti musha wakakura asi vazhinji vari kuramba vachibatsirwa ende programu ichikuenderera mberi purezidendi wedu vachikungogovera kuti vazhinji vawane chekudya.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa, amai Linette Karenyi vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nhengo yegungano rePollard anoti ari kuda kuti hurumende isendeke parutivi nyaya yekuvandudzwa bumbiro remutemo. Muzvinafundo Lovemore Maduku avo vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe kupurazi ravo kukwekwe vanoti havasi kufara pabumbi repaiso yezvigamba. Dare ramakurukota rakati rinoda kuti pavandudzwe zvikamu zvinosanganisira kudomwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika, vatongi pamwe nevakuru vevachichisi. Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Maduku kuti tinzwe zvizere.
Gore rinouya tichatanga mamitings wa9 chekutanga pamiting yemusi wa9 tinenge tine makomiti akasiyana-siyana, but makomiti zedu ndeekonomi, komiti yeinopolad zvotariswa zvoendeswa kune vanhu vakawanda vezimbabwe. Isati zvatombotanga kuti paine tingaenda kuparlamendi here, tida kuti panozoendwa kuparlamendi pachida kuchinja bumbiro pange pasingorina nyaya iyi haibva kuzani, pange paine dzimwe nyaya dzinofungwa nevanhu nevamwe vanhu zvinoda kuti maelections anozoteera nekufamba kwekumatongerwo enyika kunge kwakanaka. Saka ndozvotinge taa kusvita gore rinouya izvozvozvo.
Musangano iyi iri kuitirwa kupi yemusi wa9 ndirai?
Inenge ichiitirwa kwatagara tichiitira kustate house. Kustate house kune space yaiitirwa musangano yese yePollard, ndokwatiramba richisangana ikoko.
Mune chivimbo here chekuti iyo nyaya yamuri kutaura yebumbiro remutemo iyi hurumende inogona kuchinja maonero ayo ipapo?
Handine chivi chakakurisisa kuti vachachinja maonero avo ipapo. Izvo ndizvo vakataura kakuti vanoda kuchinja ichi neichi neichi. Hazvirambidzwi kuti kana munhu aine pfungwa yezvaari kuda kuti zvichinjwe bumbiro ataure. Chinorambidzwa ndechekuti bumbiro remutemo richinjwe nevanhu vashoma, richinjwe nepolitical party rutongwa, richinjwe negovernment. Kungotaurawo kuti ini sezano ndinofunga zvakati uyu haiwa izvozvo vari mutaura. Saka zvavakataura kuya kungotaura kwavo. Izvezvi zvichataura kuti haiwa kana vachida kuti Pollard iite bato riri kutungamirira zvakanaka zvakataurwa napurezidend kuti ndoda kuti tari dzenyika dzese dzekunze kuti muzimbabwe tinotaurirana, tinonzwa pfungwa dzakasiyana-siyana, iyi ndiyo test yekutanga kuti Pollard yataura mukazonzwa vana vachitora nhau taverenga maresolutions averengwa nevatungamiriri vedu Justice Nare namai Sangarwe tine maco-conveners 2 vanotungamira vaverenga kumidia yese resolution iyoyo pabumbiro ipapo yanzi bumbiro maproposals akataurwa negovernment ngaatange auya kuPollard. Zvatonyorwa pasi, zvichabuda mumapepa, zvichabuda pamaradio, kutotanga ikoko. Sakana zvichibvumwa nekuti zano PFV member kaePollard, saka kana yabvuma izvo inofanira kutaurira hurumende yayo kuti aiwa imbomira izvinhu.
Muzvinafundo Lovemore Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara, avo vane sangano riri kushorawo zvekuda kuvandudza bumbiro remutemo.
Chekutanga ndechekuti shoko rekuti kuvandudza kuda hatinganyatsokuwirirana naro tiri kuti bumbiro remutemo riri kushandurwa. Pane zvinhu zvakatarisiswa nevanhu pavakasangana vachiita bumbiro remutemo, mapillars econstitution, good governance nedemocracy nerule of law. Yandiwo imwe midzi kana kuti mapillars aivapo. Saka sekuona kwedu zviri kusundirwa mberi kana kuti zviri kukurudzirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende zviri kudzoka kumashure kune zvatakatati tasiya, hazvina kukodzera. Saka masimba taitarisa kuti masimba anenge achisheiwa mumapazi akasiyana-siyana kureva kuti hurumende, judiciary nemamwe mainstitutions akakreatwa paconstitution. Saka zvaakuitika zvinoratidza kuti masimba aya aakuzorerutswa kune mamwe mapasi ehurumende kana kuti mainstitutions atakaita.
Mungape muenzaniso irapa?
Ndingapa muenzaniso weofisi ya prosecutor general mapinziwe anga achitwa basa ari prosecutor general neconstitution iripo ndeyekuti akafanana neanoitwa kumajaji, kureva kuti panoadvertisewa kureva zviri pachena kuti tizive kuti pane vacancy, vanhu vonominatewa voitwa mainterviews pachena, vanhu vachiziva kuti vanhu vapefoma zvakadai. Kunyange mukuru wenyika aine simba rekuzosarudza kuti achapiwa basa ndeupi, asi ruzhinji runenge rwaona kuti vanhu ava vakamira sei. So zviri kupropoza ndezvekuti kuemployiwa kuchange tichizoitwa prosecutor general tichienda mberi anenge akuemployiwa napresident mushure mekunga aconsulta judicial service commission. Asi kuconsulta ikoko hazvichabudi pachena kuti vakurukurirana kuti kudii. Tozongoona munhu akunzi uyu ndiye asarudzwa napresident kuti ndiye aprosecutor general. Saka zvinozorerutsa semaonero edu confidence yevanhu muhofisi yekuti icharamba iri neutral here and independent.
Tichitarisawo pavatevedzeri vemutungamiri wenyika, makurukota ehurumende ari kuti iwo vari kuda kushandura ivo bumbiro remutemo kuti riti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ange achidomwa nemutungamiri wenyika, vachiti ivo zuva haribude rimwe risati ranyura, kana kuti avari kuti one center of power. Pane chakaipa here papa?
Tinofanira kuti tidzokere kumashure totarisa kuti chakambenge chakonzera kuti tibude neurongwa hwekuti pachava narunning mate zvairevei tichataedza kugadzirisa. Kana kuti chaiedza kugadzirisa ndechekuti system yesuccession yedu inofanira kunge yakarongeka kuti pane chaitika mangwana toziva kuti anenge achizogara chigaro achitasara pavana ndiani. Saka zvaakuitwa izvi zvaakureva kuti hongu simba rinenge raamu mukuru wenyika chete chete, nekuti ndiye anokwanisa kuapoinda kana kudisapoinda vice president sekuona kwake sekuda kwake. Saka zvoreva kuti kana naiyo hofisi iyo inenge yarerutswa yemavice president. Zvanga zviripo ndezvekuti kana uchinge waita running mate ukazogara chigaro chemutungamiri wenyika unenge uinewo yatingati mandate yevanhu, nekuti unenge wakapindawo muelectoral process. Zvino izvozvi panenge pasina chakadaro.
Munyori mukuru musangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi vachitaura nezuro neStudio 7 nezuro usati waitwa gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati hapana chakaipa pane zviri kuda kuitwa nehurumende.
Mashoko avo varashika. Zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyi zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo, vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka, zvireruke kuti nyika ifambe. Vobva vataura kuti tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa. Kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa, tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tine maprinciples ekuvandudza constitution yacho. Tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti chigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga, so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete. Saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo, nekuti ndo waro wacho unofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona pekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura neStudio 7 vari parunhare kwaZvimba. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekushomeka kwehupfu munyika. Mhosva ichipomerwa bazi reindustry necommerce rinonzi rakatadza kunyoresa vagai vehupfu vanoita makumi matanhatu kuti vakwanise kutenga chibage nemari iri pasi. Daily News rinoti nhengo dzekanzuro yezvipanga mazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa hazvisi kuwirirana uye vamwe vavo vari kushora pachena zvirongwa zvehurumende. Chronicle rinoti vanhu vakapinda nekubuda pazambuko reBaitbridge mwedzi uno vanopfuura zviuru mazera zuva nezuva zvikuru sei manheru. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri vestudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 tiripo makadini vahwande nevakuru nhamo iri kuZimbabwe peturo dhiziri rakwira vakuru vachiramba kutaurirana kureva kuti nyika hakuna kainoinda vanhu vachikakatirana pakaoma nyika yasvika pakuomerwa saka totambudzika here tiri munyika yatakazvarirwa nokuti vamwe vanotakagwa hondo ko vasina vakazvagwa zuro vangofa nenzara vamwe vachitonga zvakanakai asi mwari haapindiri hake.
Vashamari vestudio 7 ndichongekandimire ana Hwande ndevamwe vese vashamarari. Ndombotoro pane zvematongerwo enyika muZimbabwe. Nyaya yematongerwo ati vachamisa nguva yepolati. Polati mumwe hamuna chinhu chinobuda imomo. Pana zvechikabuda mupolati. Wokuda kuto vamunangagwa kutokambena mavota 2023. Nokuti hapana chinobuda imomo mupolati because hapana nechavaita since vakabatana kuti vamupe polati yavo iyoyo. So vachamisa vatombobvuma kuenda kupolati. Nhaurano dzoda muZimbabwe dzoda vachamisa navamunangagwa chete. Nokuti hana tokozani kupe vakuonekwa kuzano apo. Zvotoratidza kuti vamazano vese ivavo. So munyika yeZimbabwe ka tongonamatira Mwari kuti dai maita nhaurirano pakati pachamisa navamunangagwa. Pamwe zvinhu zvingaitawo nani. Ende vasasatora vatabo mbeki kavachage mumwe munhu. Asinambobatanidza futi mapati emuZimbabwe vatotora vamwe vanhu vanosanganisira pamwe vangatora vakama zvitori nani nevamwe vatungamiriri dzimwe nyika dzemuAfrica. Ya, ndatenda hangu ndiri kuBotswana Gaps.
Aizvo kuzomisa uvo vanhu vachinagigwa vo hazvina kunaka izvi. Maporisa avo ngaatiregererevo apo. Haikona maporisa ashupa vanhu muZimbabwe sei vachida iso indawo.
Yepi yepi apo tanonoka Hwande Blessing Zulu Nyonga Kademiri tinokukwazai nchiti yepi yepi Merry Christmas. Ndikukwazawo mai Zulu navaZulu kumondoro uko Dhamvuru uko padhamvura po. Ndigomoresawo Praise Chikomo naShamiso Chikomo. Ndigomoresawo Beauty Chikomo na Fano Chikomo matwizayo njiti happy happy. Ndigo moresao Davidson Chikomo, Matthew Chikomo. Ndigo moresao Maisha Miso mbora wangu yo njiti happy happy. Ndigo moresao Tao Tonga Chikomo na Mai Proki na Farai njiti padamvura po. Ndigo moresao Mkwasha Mkuru Mkwasha Gilbert Masangano na Primrose Chikomo GTF Family njiti muve nezvigoredzva zuva rakanaka Mwari atitendere kuti tipinde mu2020 tikomborerwa.
Shamarari veStudio 7 makadii? Mbutaura na Musa Wenkosi Chuma ndiri kuno kuSouth Africa kuno Pietersburg kuLimpopo province. Chokutanga ndoda kumhurisa hama dzangu dzese dziri kungai kwamuhlaoni village vanova ndivo vanonzi vokwachuma. Ndinomhurisa vakoma vangu vese vanova ndiye Tawanda, God Knows, Leonard, Tafadzwa, kuda kwashe, vana John, Joseph, pamwe chete namudhara wangu anonzi baba Fani, namomzi wangu, nabamunini wangu baba Tawanda. Apo vese zvavanondiziva vanobva kwamuhlauli village pamwe chete nevamboisa vandakadzidza navo kujabulisa. Jabulisa primary school pamwe nenyanje secondary school.
Hey, makadi makadi kopanapa ashamarire space 7. Ndeitwa zvose pano paBotswana.
Arume kana iriyo nyika yacho aiyawo mani vanhu vanoti vanoita madialogue kati vanhu vepoland vakunoitira musangano wepoland kumunda kwomumwe munhu hai zvakutonetsa
saka zvakutoreva kutoti kumusha kwauyu kupras ndokwaane state house kwokuti unogara uchiita mameetings ese nyika ndo zvinokuratidza kuti nyika varumarongo itora kuitawo kuti tizo tiva nenyatsofunga usingafungira tinoita iswa mwana handioni ndetsitsine vanhuka varatidza kuti havana zvinonzwa uyoyo information anonzi mutodiwa kuti anzi nyika ngaive nepeace chengetedza runyararo rambe makabatana vanhu vanobatana papi vanhu vaienzera mudzimba dzavo zvakonzesa kuti vanhu vave kudini ndizvo zvikonzesa nekuda kwevanhu ivavava da vanhu vangu vachinga vari mabasa hazvaimboitika izvi izvinhu zviri kuti vana varume zanupf izvi kana kuti iri mhosva yakatadzwa inofanira iri kutongwa mupfuri pezimbabwe dai mwari vachitiregererawo kwete nonhava aiwa vanhu vanetsa vanhu vatitambudza kana zvavanotaura kuti zvine brain unotozvishaya hakuna chaunombora chinotaura chinenge chine sense zvese zvinenge zvichingotaura navo zvese ndezvegodzi matsuru dai mwari vachipindira vamwana vaonawo zvekuita nyika yezimbabwe vanhu vatambura varamira kuti vachisiriwa awa ndatendamo
vestudio 7 makadi henyu nese nenhau dzamunodai kuti padzinodai kutapira ndode kutaurawo pamusoro pemurume uyo anonzi mutodi wezanupf ari kutaura nenhau yezveunity ari kureve kuti isu tibatane vana vezimbabwe haishande kana pachine nyaya dzekuti vezanu ndo vachingopihwa mbeu vechihora vega vachingopanana pachavo vasingapi vemapato anopikisa zvinhu izvozvo iyo vachiti tofanira kubatana izvozvo ndoti hazvishandi unity yakanga iripo vakaiita vacho vakafa vakabva vafa neunity yavo saka zvotaura mutori hatizvizwiba hatimuzwe ndi munhu iyeye pastudio 7 unototinyangadza unotinyangadza zvisingaiti munhu iyeyenawo hatitodi kuzwa ngezvake pastudio 7 ngaataure kuzbc uko hatidi kuzwa nezvestudio 7 uchitaure masoko ake anonyangadza ndichikuru kufema
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 mashoko avo asinei nekuita nestudio 7 mangwana iChristmas tinokukurudzirai kuti mutitumire kwaziso dzenyu dzatichaverenga mangwana kuti hama dzenyu dzifare nemi pazororo iri tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 hama dzenyu dzingafara kunzwa kubva kwamuri tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zviuru nezviuru zvevanhu mubaghdad nedzimwe nzvimbo muiraq zvakaratidzira nezuro mushure mekunge kwatadzwa kuziviswa kuti achave mutungamiriri wenyika ndiani mutungamiriri wenyika vabaham salih neparamende vari kutadza kudoma mutungamiriri wenyika mutsva vanhu vanoita mazana mana ane makumi matanhatu vakafa zviuru nezviuru zvikakuvadzwa kubva zvatanga kuratidzira uku muna gumi guru dare redzimhosva musaudi arabia ratongera rufu pavarume vashanu vamwe vatatu vakatongerwa kugara mujeri vose vachipomerwa mhosva yekuuraya mutori wenhau Jamal Khashoggi mumuzinda wesaudi arabia muistanbul regai timbonzwa mashoko ezuva rekrismasi achibva kuna mufundisi Richard Moyo.
Haleluya, haleluya, regai tiku kwa semose muri ya Zimbabwe, pasiro sematuma nenyika, titi happy Christmas, happy Merry Christmas, muwe ni Christmas ya kanaka, murudo ne mumbiri ya shewedu Jesu Kristu ya Nazareti, ati muranga rapa rose, zahano titira kutirara misa, numukusika mukatume Christmas yungu ya kada, itinu zizokuti, zinazina kumira zvakanaka, mukatume nyika ini Zimbabwe matiri, tirikuona zvinhu zviri kurema chose asi Christmas izuva rakanaka zvishoma izvo zvatinowana zvatichadya kana kunwa ngatidyei nekunwa tichitenda Ishe wedu Jesu Kristu nokuti chengetedza kwaakatiita kubva tizvagwa kusvika patiri tinozva zvose sevanokunaka naizvozvo saka ndirongotenda Mwari vekudenga vakatichengetedza kundosvika pa25 vangosara zuva rimwe chete kuti pinde muChristmas tinoti Christmas ngaive nyirugare kuna na baba vana mai harawa nechembere vana tete ana mbuya kuvana vadiki nemukati menzira tinoti kuvatyairi vose fambai nevanhu zvakanaka mukati menzira musingamanyidzani musachaira makadhakwa nevanomwa hwahwa musakirosa marodhi makanwa tirosvira kuti muve neChristmas yakanaka mupinde zvemugore ra2020 mune rudo mune chiedza chamwari namashoko iwavo tinotenda tichinamatishiwa masimbo ose Jesu Kristu weNazareta baba Rai Christmas yasvedera risairo pafadzo mukati memhuri yeZimbabwe. Haleluya. Amen. Ndimufundisi Richard Moyo kuZimbabwe.
Tinotenda mufundisi Richard Moyo nemashoko avo akanangana nezororo reChristmas. Kanotonodza pfungwa Cynthia Marie achina musha panyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau chikwata chenhengo dzebato reMDC chinosvitsa zvekudya nezvekushandisa kuna mbuya tsvangirai kubwera vezvemitemo vari kushora zvekuda kuvandudzwa kwebumbiro remutemo tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.